Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu
Nengo dzedare paramende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mbiri rekuroorana dzisati dzatendera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Bira vanasi vanetsaona nandiri driver saizvi zvasandadzokera kubasa. Ndirikutongochengetwa namukoma. Muri chibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji vagonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamendi uri kutaura nezvei saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nengo dzeparamendi dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo
Agonese, vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu
Nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ami zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana
Mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda
Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodecida kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora ondoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi wachengeta ivo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 yeconstitution Saka bilere zvimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyirika zvakanyanya. Vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata. Ozogarara maupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo.
Vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri, asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende.
Nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachizvavo kuti ndinonzi nhengi ndakarorai kana naurorwa, ndinonzi nhengi ndinofungei nevanhurume, ndinonzi nhengi ndinefungei nevanhukadzi, kwete. Basa renhengo dzeparamende ndekuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo, zvakatonzi nevanhu ndo mutemo weZimbabwe. Vochitarisa zviri mubhili, zvese zviri mubhili zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro, nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishandezvo, because ndo basa ravo. Mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende. Saka ngavazive kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo. Paramende iri pasi pebumbiro remutemo, saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro, uye havafaniri kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo.
Nechipiri svondo rino, dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru, vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe. Bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende, uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa1 August chibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Vazwa iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba, uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Chikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanise kubviswa bullet mumuviri wangu, ndo chikuru chandiriuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet. Muno madokita vati vakwanisa kuribvisa, asi kuIndia kuindia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzika maichifanga, avo vaive mutyairi wekombi vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo, uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Vanhu vanogara 7 days dugumbo ranwe ririnoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Mira vanasha vanetsaona nandidriver, saka izvizvo vasandadzokera kubasa. Ndirikutongochengetwa nankoma, mhuri ichibatsirwa nankoma zvese. Chechokwadi hapana kana chati chauya. Ndatarisira kuti vaikwanisa kungotipo mugove kuti unokwanisa kusustaina kalife ngo mhuri netiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndo pandakasangana netsaona iyo yekurohwa nemasoja. But kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. kutotaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa ndakutotanga pazero hapana zvakaitika anything whatsoever hapana chaassistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling
mukuru wezimbabwe human rights ngo forum amai blessing gorejena vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yanyamavhuvhu iyi
hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo tine vanhu vakawanda zvikuru vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo havasi kukwanisa kureiza mari yekuti vaende kunoona ana chiremba
mukuru wezimbabwe lawyers for human rights muzvare roslin hanzi vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa
tinoona kuti vakakuvadzwa vakafirwa hapana muripo wavati vawana vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva
mushure memhirizhonga iyi hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri wesouth africa vakhalema mohlande kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe komishini yavamohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna nyamavhuvhu asi zvemutemo amai Virginia Mabhiza vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupindura panguva yekuenda pamhepo asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe mhirizhonga iyi sekutaura kwesangano rezimbabwe association of doctors for human rights vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 vakakuvara zvakaipisisa vakafa musi uyu ndibrian zhuwao jelas chikandira challenge tauro gavin dean charles ishmael kumire naslivia maposa nezuro america yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba mukuru aitungamirira mauto musi uyu retired major anslem nhamo sanyatwe pamwe nemaichipo machona sanyatwe avo vanomirinoe ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
zvichakadaro bazi rezvekudzana kwenedzimwe nyika rakufara nguo kwakava pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeamerica hurumende yavadonald trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore rapera mvuvhu iyi uye munandira gore rino sezvo vaive ari kupomerwa svaa yekutyora kodzero dzevanhu hurumende inoti yasvitsa nhasi tsamba yenyunyuto kuumiriri weamerica muzimbabwe ambassador brian nichols avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri vajames manzou tikafadze sezvo zvikuitika panguva iyo zimbabwe iri kuvandudza uzizimbabwe ichikuvanuikuyo kwemakore akawanda sangano guru revashandi rezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vamutuli ncuve sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa kwemari yebhajeti zvinhu zvizhinji zviri mubhajeti yehurumende zvinosera vashandi hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi mitero yedzimotokari matoll gates nezvimwe asi vamutuli ncuve vanoti bhajeti ravo rakawedzerawo mari isingabatirwe mutero kusvika pamazana manomwe emakumi mashanu emaratgs pamwedzi vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe Mugozeya nezveurongwa hwavo tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwewo resangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende nekuda zvemari. Zvatirwadza chanyaya yekuti hapana varopana chedu vashana hurumende kurera vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinopa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Hapana yakwativi vashandi. Taitarisa kuti hurumende ichataura yemihoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll gate peg into the interbank rate, taitarisira kuti hurumende ichaurafanana neizvozvo kuti nemasalaries zvaka anofanha kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri mumiditi
rei mari inobatirwa mitero. Izvi hazvibatsirewo here vashandi?
Iyo zvino vandi vari kutambira mari tinoti iri pasi pine. Mari isingakwani kuti vararame nemhuri dzavo. Vakawanda havasi kutambira kana $700. Itarisira kumiro yevanhu ichakwidzwa kusvika pachino chinota pina mitero inotangira pa700. Hazvirevi chinhu zvekare shoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Bulawayo yava nemakomiti evagari zira yekuedza kugadzirisa dambudzira mugirini. Taurai Shava anotipa.
Kanzuro yeguta reBulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana-siyana nechinangwa chekuziya mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu vakadzuri iri kutora matanho akasiyana-siyana kuitira kuve nemakomiti evagari uye kupadziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
Clusters that tinde tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters seresource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Our clusters anoita kuti tigone sedorobo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemaengineer ekanzuru amai Mesi Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6. Iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kuranger between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa. Saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura kazura skimo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuri ichavhara zvekare mapombi aya munambudzi kuti anhadzurudzwe zvekare.
Tiri kuzira kuti vashandise mushe mvura, vasarase mvura, vagadzirise matepsi anolika kudzimba kuinzira kuti mvura isarasike zvakawanda because tiri kutarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuru inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachi Garwe Committee Environment and Engineering, Vanomen Tlavanu, Vaka Vuma Kutikanzuri, Rukbatwa ne Matambuziko Aya.
Kanzuri ina ma challenges, Akati Wandirei, I know Burigiza, Emma Gatesi, and Burigiza, E. Fueli, Nemvura, Kutimfraise, Uweo Kunok Brua, Inova Madamuk. Ino pombo wanaishi ni mazikuri atwe. Saka reza minisa meeting ya nasi wati kuruzira kutika pari any problem tshande isa timu wani kutawuda madamu zwakada halini tibai atuwa address.
Kanzu rino tikana madamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti arinogona kuwana mvura kubva kuzviborani zviri kunyama ndlovu akwifa asi inotiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu reGwaishangani uko kwave nenguva kuri muhurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Yashika nguwe kutitimbonzi wa juru kuitika padande mtandere social media kubwa kuna Marvelous Mtlanganya uye wa Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mtlanganya uye chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musuwe chipiri, china, nechishanu. Nasi tangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gore rapera. Iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 nyamavhuvhu 2018. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mponde, murutaura na Peter Mponde Muharare. Muno rwa dam zukuru. Uro zila, shakaro na rwa lanu. Pa wanu ugazi kupaya. Dozu ni zaita makuwa vui diwaisi. Zaini na muina wanu na kunu. Dozu zaita makupotiru wanawanisi. Asi nasi ndo matiri. Tarisa, 1 year after that, na ndo matiri muna mwe. Zulu zaita makuwa vui diwaisi. Asi zaka tazika wavui danana wane mwe yaka shata wane mwe swinga. Ukapinda mu supermarket mo cake na mama matiri. Unuona tofuna, face da wanu daka tsamunga. Daka tsamunga, people are not happy. Nesu waru sanga wanazo. And these are the same things we were trying to avoid. Asi na nasi ndo matiri. Tosha utumula maziri spei.
Imimi mangamuri mwere mwararo mpangua paka itika mirishonga ii gore rapfuura.
Pamwe chete nanga ndisimo ndaitwa zvangu Victoria Falls ndokwa ndaitogara. Unoona zviti ko zvine zvangu kutika kuharareka newe zvinokubata chiri kure sei. Zvinokubata hoso.
Tinoitwa chipoto noro kuno Botswana Gaborone.
Taura itinzwa.
Nachida kuti situation yacho ukada takada utarisa kuti my election anofanira kunga achipa hope kuvanhu. Tarisiro kune vanhu kuti zvino zvinonaka asi pari zvino zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzokera shure kudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munau zemitambo makundano ekaso arikuya Zimbabwe Warriors chine mutambo weChand neMauritius Mbaba Fields Stadium nemusweshondo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunze kwedin iyo ine vatambi vatatu muchikwata chema Warriors ne Highlanders iyo ine nhandare iri kushandiswa ne Warriors zvekare. Mitambo yese yeCastle Laga Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uye zverwakaoma akananga kuzvishava nekunosangana ne FC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya uyeze ine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera asi vanotevera nhabvu vanoti pasina Jorongodzo na Phineas Bamusi avo vari kumaOrias Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Mjambadope vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paizvo kuti Saturday tikurova
3-1.
FC Platinum ndio iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Cape City ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiano uripo pari zvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti Platinum itsvedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Gabriel Shom, saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tione league gore rinoeri. League ndiyedu tinotakatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals versus Blauwe Chiefs. Manika Diamonds versus Black Rhinos. ZPC Kariba versus Wange. Ngezi Platinum Stars versus Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro, chikwata cheMaurias chere kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero, apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Inoitambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete, uyezve Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBurbafield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo, apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Achono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle hola mukela emweni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 2 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ovisa umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha betshengisela eHarare nyakenye. Abekhansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentatheli zindaba inhlelo abazenzayo kanye lokulimukisa uzulu ngesimo sesilinganiso samanzi akuleli dolopo. Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi osacathulayo uCharles Maphosa, yena uhamba ngegama lokuthi Viscosa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla unqolonge umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso eleMelika elizethese owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselm Namozanyatwe. Elemelika lazise izolo ukuthi selethese uSanyatwe lomkakhe unkosikazi Chido Machaona izijeziso phezu kokubulawa kwabantu laba kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu kucunule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwathi iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zabiza u-ambassador Nichols namuhla zamazisa ngokuthukuthela kukahulumende phezu kwezijeziso lezi. Ohlanganelo Nichols ngumabhalane wogatsha lwe-Foreign Affairs umnumzana James Manzou yena omtshele ukuthi uhulumende weZimbabwe uphakathi kokuguqula indlela zakhe zakudala njalo uyakulungisisa konke okuphathelane lamalungelo oluntu okugoqela ukulandela izixwayiso ezahlelwa ikhomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho. Ikhomishini le yayikhokhelwa ngumnumzana Halema Motlante. Asenelisanga ukuzwa icele lesigodlo seMelika eZimbabwe ngalolu daba. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lamhlanje abekhansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentatheli zindaba inhlelo abazenzayo phansi kweBulawayo Water and Sewage Services Improvement Project. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
UBulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi okubangele ukuba ikhansili yabele amanzi evalwa ngezinye zezikhathi. Okwamanje abakamansipala bavulele uzulu amanzi kuze kube yiviki ezayo kusiya ngokuthi abantu bawasebenzisa ngonanzelelo. Umanjinela wekhansili yakobulawayo unkosikazi Mesi Ncube uchasisa ngomumo okhona okwamanje.
Amanzi mama awasekho, amanzi sephelile. Ama dam wethu out of 6 sesiluze 1. Imzingwane sikhangela ukuthi izaphela layo opheleni kwa November. So sizama ukuthi sitshele abantu ukuthi basebenza amanzi nginanzelelo.
Umsekelo wekomiti kamgcini sihlalo we Future Water, ukhansela sikhululekile moyo ukuthaza izakhamizi ukuba zilondoloze amanzi.
Uhlelo lokulungisa izimpompi lokulungisa amapipes luyaqhubekela phambili, akusho ukuthi njengoba khathe sisimile sithe up to 9 August akusoze kuvalwe amanzi, kodwa kuzaba khona njalo ngoNovember ngoba siyaqhubekela phambili ukulungisisa izimpompi zethu.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uncome ikhansile yedolobho lakobulawayo ngemizamo eyenzayo ukulungisisa udubo lwamanzi.
Abantu bengasebenza ndawonye kuzaba lula. Esikukhangeleleyo ukuthi imizamo yena leyi ezanyiweyo asiyibambeni kuhle abantu bengadlalisa amanzi.
Kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo, ikhansili yakobulawayo ibhekane lodubo lokusilela okukhulu kwamanzi emadamu okwamanje akusilinganiso sokungamachumi amane lane ekhulwini 44%. Idamu le-Aphancema lama ukusebenza ngoNhlangula kuthi umzingwane uzagcina ukusebenza ngoLwezi, kodwa ulamanzi akusilinganiso sechumi lasikhombisa ekhulwini. UBulawayo ulahlekelwa ngamanzi ngenxa yempompi ezivuzayo ngoba ulabo manjinela abalungisa impompi abangaphansi kwechumi abakhangela impompi ezivuzayo idolobho lonke. Idolobho lilezibholane ezingamakhulu amathathu lamachumi amathathu lane ezisebenzayo kuthi alichumi lanhlanu awasebenzi. Kusenjalo umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthetheleli thuba lokuchasisa kabanzi ngequla lecommission esuka ehofisini kamphathi Ntambo wembuso yezabelo eyathunyelwa ngenyanga edluleyo ukuzohlolisisa ingxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngemva kokuxotshwa umsebenzi kwamabhalane omkhulu uTown Clerk ebikwa ephendukile ngaliviki.
Ya kuphenduka abaphendukile ukuthi angizange ngibe lethuba lokuhlangana nabo esingakujike ukuthi kungaba kule nto ezasalele ade bezozicubungula kodwa kwamanje sebebuyele sesimele nje impumela ye-investigation yabo.
Phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kube lokuxokozela lokufuthelana kuphoselwana amazwi amabi phakathi kwamsekeli kameya uMnumzana Tinashe Kambarami lo Town Clerk uMnumzana Christopher Dube ecalwa ngokungaphathi kuhle umsebenzi kanye lokuphatheka kunkohlakalo wamlobela incwadi yokumxotsha umsebenzi bakhiya lehofisi yakhe bathatha amakhiye. Lokhu kubangele ukuxokozela lokufuthelana edolobheni leli abanye besekela uDube bethi engaxotshwa umsebenzi lwagcina udaba lwakhona solungasakhanyi ukuthi ngolokuxhasana ngemihlobo kumbe ngezombusazwe okwenze uhulumende athumele iqula ukuzophenya imbangela yokuxokozela koBulawayo. Leli qula ligqibe uphenyo lolu labuyela eHarare kodwa abakwazi ngokwenzakalayo bathi leli qula liphinde laphenduka ngayona le iviki. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi edalele parliamente njalo amabandla ancintisayo agoqela ele MDC lelezano PF eliyilo ebelivele liphethe lesi sihlalo. Ozancintisa emele iMDC uMnumzana Dalumuzi Khumalo uchasisele iStudio 7 aza kwenzela uZulu enganqoba.
Elupane abantu ngicela ukubazisa nje ukuthi kusasa lilanga lokuyakhetha umeli wabo wedalela eParliament. Bayakwazi ukuthi kusukela ngabona some 3 years ago kuze kuzofika namuhla elupane ibingamelelwanga umuntu ngoba umuntu wayesimelele laphana ubengezwa kuhle egule lele phansi. Kodwa ithuba lokumreplace selifikile ukuthi sikhethe omunye umuntu ozakuma endaweni yakho ngoba siwasishiya. Cela abantu belupane kusasa baphume ngobuningi kungabi lo muntu oyedwa ozasala ngikhaya engahamba ukuyavota sikhuphe izani ngobuningi bethu. Sibadle kusale kungela mbuzo ukuthi iMDC yiyo ebusayo elupane sifuna ukuyiceda nya ingaphindi kuye futhi izalo elupane.
Abantu belupane ubathembisani alubana bethe bakukhetha.
Ziningi izinto ezihluphayo elupane njengolupane besingela meli njengoba ngijilo medwe kweminyaka maybe 3-4 kusiye emuva le. Akunanto ekuhambayo imigwaqo kayikho izibhorane zamanzi kazikho okuhluphayo ukuthi izanu PF khona ibuya khathesi sidinga ukhetho ukuze iqalise kunganiyagebha izibhorane lapho izibhorane iyagebha one sibhorane inyanga yonke ukhetho luze ludlule kungadlula kusela lutho. Yizo izinto ofanele ngizikhangele zona ezokuthi abantu bazithola lo nyaka izulu alinanga kakhulu kudingakala amanzi indawo yonke
into emqoka kakhulu ofanele ukuthi yenze nxa sengenile sidebhela abantu amanzi silungisela abantu imigwaqo silungisela abantu izibhedlela silungisela abantu izikolo izithembiso engizasisenzitshela abantu okokugcina ikukhuthaza ungakhathalekile ukuthi usupporta izanu usupporta i-MDC sicela lonke liphuma ngobuningi ke lifake utshintsho i-change esiyifunayo elifake u-MP uDalumuzi Khumalo limvotele ngobuningi benu kusasa ukuze inxa kungaguquka impilo zenu badala ke siphume kulezi nhlupho esiziphiwa sizethulelwa izanu usakwamalanga.
Umnumzana Dalumuzi Khumalo uncintisa emele ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga umeli weLupane East ePhalamende kusasa. Siqhume njalo ozancintisa emele ibandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube laye oqale ngokuchasisa aza kwenzela uZulu walesi sigaba alubana ethe wanqoba.
Njengebandla leZANU-PF sesingenile ebantwini sakhuluma labo basithembisa ukuthi bazasisekela ukhetho olubuyayo kusasa. Silama projects abalisela ubulungiswa kwezikotsho, ukulungiswa kwamakreshi abantwana ukuthi bengahambi imango emide, ukulungiswa kwemigwaqo, ukuqalisa ama-project abontanga. Sikhangele kakhulu ukuthi abatsha batholiswe imisebenzi yezandla kunye labomama. Siza kuyakha ihofisi ye-constituency ukuze izikhalazo zifikele ehofisini, bekuthole kulo muntu okhona ehofisini ukuze bachiye izikhalazo zabo.
Balalele abantu beLupane East Dube, mazwi banongathanda ukubatshiyela wona.
Ngelanga lakusasa engathi ngikutshiyela abantu kakhulu yikuthi abantu baphume ngobuningi bayevota ngoba umdlalo usuqiphelile njalo sesinqobile njengebandla leZANU-PF. Sithembisa kakhulu, sikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi basukume ngobuningi. Ngicela kakhulu kuwo wonke abantu beLupane East ukuthi i-election leyi kayingasixabanisi kodwa kube yi-election ezasibambanisa sibe moya munye siyakhe isigaba sethu kungabi khona ukuzondana after ama-elections. Ngiyabonga.
Umnumzana Mbongeni Dube umela ibandla leZANU-PF kukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele ePhalamende kusasa. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokudutshulwa kwabantu inyakenye ngemva kokhetho. Sokwedlule umnyaka lesi siga senzakele. Kambe kukhona yini osokwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba? Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuvimba ukumemetheka kwemikhuhlane olweCenter for Disease Control and Prevention soluthumele ezinye izisebenzi zalo kwele DRC lapho sokuqhamuke khona umkhuhlane we-Ebola. Umkhuhlane lo usubulela abantu abafika phose inkulungwane ezimbili selokuqhamukileyo nyakenye. Ukungezwani phezu kwemithelo yokungena kwempahla phakathi kwele India lele Melika kukhanya kusiba kubi ngokukhitshwa kweziqondiso zokuyekethisa imali yemithelo yeduty empahleni ezingena kwele Melika ezivela kwele India ebezingena phansi kohlelo lokuthengiselana lamazwe asathuthukayo olwe generalized system of preferences. Uhulumende wesabelo seHauteng kwele South Africa usefunge wagomela esithi izizalwane zakwamanye amazwe ezilwisane lamapolisa edolobheni leJohannesburg izolo zizawukhomba olotshwala. Kuviga intatheli yetu uBenedict Nhlapo.
Lesi senzo sokuhlaselwa kwamapholisa ngamatshe imbodlela lamabhomba ephethulo sesiye uhulumende weGauteng amapholisa lezalwane zakwele South Africa bezonde beganunwamo. Abakwamanye amazwe laba abebefika amakhulu amathathu bahlasele amapholisa ngesikhathi engena ezitolo lemisikeni yabo edinga impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangena elizweni ngudlu. Umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makura uthi lizagcwala umoya ibhatshi ngesikhathi abezomthetho sebebuyela ukuyadinga lezi mpahla. Isikhulumeli sikamnumzana Makura umnumzana Vuyo Maka uchaze isenzo sabakwamanye amazwe lesi njengokuhlasela uhulumende ngokwakhe.
We want to see this as a criminal issue because
sifuna ukuthatha lesi senzo njengobuganga. Siyazi ukuthi banenge abakwamanye amazwe abenza lomsebenzi wokuthengisa ngokusemthethweni. Sifuna ukukhipha izigangi phakathi kwabo.
Le yinto esichiye inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa lazo zikhathazekile. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abavumelani lokuhlaselwa amapholisa loba phansi kwasiphi isimo.
Siyawagxeka udlame olwenzakale izolo edolobheni laseGoli. Amapholisa labahlali ikakhulu abavela ngakwamanye amazwe kumele basebenzisane nxa kunobugebengu. Hayi khona ukuthi abantu bajikijele imoto zamapholisa ngamatshe. Siyakugxeka kakhulu.
Ngakwenye icele umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi bakhathazekile ngembiko yokuthi amapholisa la angene ezitolo zabokuza laba engelancwadi kamantshi ebapha lelo lungelo, langembiko yokuthi yiwo aqale ukudubula ngenhlamvu ezwisa ubuhlungu okuyinto ebangele udlakela. Kodwa-ke laye uyasisola isenzo sokuhlaselwa kwamapholisa.
Kuyinto esingayijabuleliyo ukuthi sithole abantu sebexabana namapholisa. Siyakhuthaza abantu bonke bokuza kwelase South Africa ukuthi bahlale njalo besenza konke akwenza ngendlela engaphansi esemthethweni, kungabi nokuxabana.
Kodwa ke sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi bayakhathazeka ngendlela amapholisa aphatha ngayo abakwamanye amazwe mihla yonke kwele South Africa.
Ezilongu nje kuwumuntu wangaphandle bayakubopha kuthiwa uzabonakala phambili. Ayikho nhle le nto. Yingakho mina ngibona ukuthi kuyikuhlukumeza amalungelo abantu ngoba kwengabantu bangaphandle. Uthola ukuthi umuntu ubotshwa nje akhahlanyezwa ula amaphepha wakho achile endlini yakhe. Akukho kulungisa endabeni yangikhona.
Ngusenjalo amapholisa ayaphika imbiko ethi ehlulwe ngabantu bokuza laba yikho ebalekile. Kodwa wona athi asuke kuleyo ndawo ngoba engafuni kugcine kusiba khona ofayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Zonke indlela ziqonda kobulawayo kusasa lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye nasemdlalweni we-rugby. Kukanti ke imidlalo yalonyaka eSpa Bonsa 2020 Cricket League layo ingena kuviki lesibili. Kubika intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni werugby yohlobo oludlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu elaziwa ngegama elithi Sables lizemukela iqembu labo sowabo abamela ilizwe leKenya kusasa ngomgqibelo enkundleni iHartsfield esedolobheni lakoBulawayo. Lawa maqembu adibana emidlalweni wenkezo ye-Victoria Cup okuyimidlalo edlalwa ngamazwe abalisa eleKenya, eleUganda, eleZambia kanye leleZimbabwe. Womabili amaqembu lawa azadibana kusasa awakanqotshwa kwimidlalo emibili aseyidlale phambilini kwaluwa kusasa. Kodwa iminyakeni edlileyo iqembu leKenya belizithaphuzela kweleZimbabwe okuyinto eyayingajwayelekanga kudala. Ekhuluma lentathe lezindaba namhla umqeqeshi weqembu leZimbabwe uBrendan Dawson uthe yena ilizwe leZimbabwe lilabadlali abaningi abaphandle kwelizwe abangaliphathiswa ukuba liqine futhi njengakudala.
Encourage people to come back and play for Zimbabwe. I mean, at this stage, we've got thousands of players playing outside the country.
Sikhuthaza abadlali abadlala phandle kwelizwe ukuba baphenduke bezodlalela iqembu lesizwe.
ngoba sikhuluma nje kulabadlali abazinkulungwane abaphandle kwelizwe njalo sifuna ukuba bazwize besithiseka befuna ukuphenduka bezodlala iqembu lesizwe
emidlalweni yalo emibili yakuqala iqembu leZimbabwe litshayela eZambia nge-39-10 kwakuqala kwathi kwesibili linqobele Uganda nge-31-26 umncintiswano weVictoria Cup uvuselelwe lonyaka ngemva kokungadlalwa eminyakeni eyisikhombisa eyedlileyo njalo uvuselelwe ngemva kokuba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo weragbi kuzwekazi lase-Africa eRugby Africa ilahlekelwe lusekelo lwemali ukuba iqhube umncintiswano weAfrica Gold Cup. Sikhangele umdlalo wenguqu ngensonto iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizanqikilana lele Mauritius enkundleni Papa Fields emdlalweni wehlandla lesibili kusigaba sesibili somncintiswano weAfrica Nations Championships. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo lo livele likhokhela ngemfoko kanyanga emva kokunqoba elikwenze ngomvulo emdlalweni wehlandla lakuqala oqhutshelwe kwele Mauritius. Lo mkhankaso ngokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wechano ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngegama elithi Mighty Warriors libhaxabulele eMozambique ngefoko kanyaya emdlalweni walo wesibili kumncintiswano walo nyaka wenkezo yeCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngababalisa uRudoni Shamba uEmakilet Msipha kanye loMajori Nyawumo yena olitshayele emambuleni kabili. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe litshayele Angola nge-4-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Imidlalo yalonyaka yeSpa Bonza 2020 Cricket League ingena kuviki yesibili kulempela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFaza Power Raptors izadlala lele Pepsi Hawks, iqembu leFast Jet Pagers lizadibana lele Canela Sabres ukuthi iqembu leMermaid Pool Blazers lizadlala lele National Fencing Tigers. Ngensonto iqembu leNational Fencing Tigers lizanqikelana lele Canela Sabres, iqembu leFaza Power Raptors lizadlala lele Mermaid Pool Blazers ukuthi umdlalo wokugcina uzakuba phakathi kweqembu leFast Jet Pagers kanye lele Pepsi Hawks. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kitty was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo lokuzilibazisa olwe was a Friday namuhla sihamba lomhlabeleli osacathulayo uViscosi yena osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala. Lateleli lile ngoma eziyisithupha njalo isihloko salo sithi babuyile. Nangu uViscosi echasisa ngemvelaphi yakhe.
Igama nginguViscosi, kathi igama elokuzalwa nginguCharles wakwaMaphosa. Ngizalwa endaweni okuthiwa eMbiriya kuCholocho district laphana.
Umculo wakho ungani ngowesplash, kungani ungahlabelanga ngendlela ekwenza uzimele lawe njengomculi?
Okwenza ngabuya ngomculo lo we disco ofana nowesplash noma ofana nokaDan Chanda. Kuthi ekhaya ekukhuleni zalweni kwami ke kukhona umuntu wayethanda umculo, umalume wami okuthiwa nguPhilip Dube, asekho emhlabeni sowasichiya. Kusho ukuthi bekuthanda kakhulu umculo. Wabe nomthelela ekuthandeni kwami.
Abangathanda ukuthenga idlalate lakho kumbe ukuxhumana nje lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuFacebook. Ungasearcha laphana Charles Chills Goes Maphosa, yamthola uViscosi. Ngikhona kuWhatsApp, inombolo zika WhatsApp zime kanje ngoba ngilapha ngise South Africa eGoli. Inamba zami +27 84 29 17 067. Kuma emails ngikhona email address yami chillsgoals@gmail.com. Bangithumela lapho kuma emails, and then ku Twitter ngikhona ngu Goals Maps.
Ingoma ezikudlalade leli zigoqela ethi Mthwakazi, Winning Team kanye lale ethi Babuyile, eyiyo phela isihloko sedlalade. Marane Pumake enkundleni uViscosi ngale ethi impilo.
Impilo lomalo madoda ulihlaba sambaleni sonke. Impilo lomalo madoda ulihlaba sambaleni sonke. Ikhona ihlangano namadoda don.
Viscosa umfana wecholocho sile themba liukholisile umculo wakhe. Silugqibeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende namhla obize umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezitsheziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho. Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi eParliamente. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.